Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey Nomi sorry na udzedu dzanasi china zvita 6/2018. Vashandi vehurumende vanoita musangano nehurumende senzira yekuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Vashandi ava vachiti pakasava nekutaurirana vacharamwa mabasa. Zimbabwe yokurukurwa muAmerica nekomiti yedare reSenate zvichitevera sarudzo dzakaitwa muZimbabwe idzo dziri kukonzera mutauro. Boka reZimbabwe Energy Regulation Authority rinoti rava kuronga kupa mvumo kumagaraji kuti vatengese mafuta nemari yekuAmerica senzira yekuti bhanga guru renyika risaremerwe nekutsvagira mari yekunze makambani anotenga mafuta kunze kwenyika. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nezve matongerwe enyika vozeya nyaya yeuori watekeshera muZimbabwe. Sangano reTransparency International roita musangano kwaMutare wakanangana nekodzero dzevanhu kadzi munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 pm tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemasangano akasiyana-siyana ekusimudzira vanhu kadzi munyaya dzezvematongerwo enyika dzeupfumi nezvimwe zvinokosha muupenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.